Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzeduza nasi chita tu kubvumbi 18/2018. Zimbabwe inocherechedza kusvitsa makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga rwendo runo munyika muine mutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa. Bato guru rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinobatana neZimbabwe muurongwa wemhembero dzekuwana kuzvitonga kuNational Sports Stadium muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoita hurukuro pamusoro pezvinoreva kuzvitonga kwenyika. Varwere voyaura muzvipatara sezvo muzvipatara zvehurumende musina vana mukoti avo vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemuvhuro vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roronga kuratidzira munyika yose richitsigira vana mukoti vanonzi vakadzingwa basa nehurumende nezuro nepamusoro pekuratidzira kwavari kuita. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhembero dzaitwa nhasi pazuva rekuzvitonga takatarisa vari kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 1860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.